Taka tisuwaka mchando Vangwe bachi wanza nyambo Taka ramba tijidonza tambo Zino bakundi di pressure mambo Beka fadari summertime Papure jandi no tamba na ini Haiwa ndino zishamba taini Makayese ya gore tiri faini Kungawa kuchibisa kuchinaya kana kuchitonora Atimire kutamba pureja Tichita zatuita wame baka tokora Leche mumoyo wote mwari vane feva
Mwari vane feva
Machi wana tichitamba preja
Mwari vane feva
Leja magafa musajieza
Mwari vane feva Vane feva Mwari vane feva
Vatipe preja ratanga Maninja panjimbo amanga Gochi gochi ngeke wakanga Fishi yangu pa price tenda kanda Preja rapisa jino maga potamba Achibanda botoro makuwa famba Regandi fare ni andi simuranda Kufaza nyama ndiyo ya gashanda Munga wa kuchipisa kuchinaya kana kuchitonora Hatimire kutamba pureja Tichiita zatuita wame waka tokora Leche mumuyo wote mwari vane feva
Mwari vane feva Mwari vane feva
Machi wala chichitamba preja
Mwari vane feva
Leja magafa musajieta
Mwari vane feva
Soga muchando vanhu vachietsura Presha redari pere nenge shura Vanenge pamakandi watarisa shura Layani musoja mangu machitambura Rangari rambu wita chando chizambura Pano puresha riri kupisa unge mbaura Kuchipisa kuchinaya kana kuchitonora Hatimire kutamba puresha